tinokutendai zvikuru nokutipa mukana wokuti titaure nezvenyaya iyi muchirongwa chino. Hongu, Sawira International Plan iboka kana kuti izvo division yenyaradzo funeral home policy iri kuZimbabwe. Saka vakatangisa international division. So kuziva kwamunoita zvezvarwa zveZimbabwe zvapararira pasi rese. Saka panga pasina an organized funeral policy yakaita seyatangwa SIP, Sawira International Plan. Saka iplan inobva kunyaradzo is their international division inokava maZimbabweans ese ari mudiaspora.
Saka imi chii chakazoitawo kuti muite chido chekupinda kana kubatana nenyaradzo muchirongwa chayo ichi?
Sokuziva kwamunoita imimi somunhu agara muno muAmerica kwenguva yakati rebei, munoona kazhinji kana mumwe wedu akashaika, kazhinji vanhu vanoita maGoFundMe kuti vanhu vabatsirane kuviga kana kuti kutumira mutumbo munhu anenge afa kuendera kuZimbabwe. Saka policy yakatarisana nemaZimbabweans. Isusu vari kuno uku takapiwa contract nenyaradzo yokumusha kuti tiva represente as agents dzinotengesa Sawira International Plan on a commission basis. For us, e-community service also. Nokuti sekutaurwa ndamboita, togara tichingoona hama dzedu dzashayika dzinoita maGoFundMe. Tikaona kuti apa tikatima up necompany ine good reputation senyaradzo panyaya dzokuviga vanhu nokurepatriata. I think tinenge taita zvinomusoro. Saka chasara kutaurira vanhu vese kuti pava nomukana uyu wokuti munhu anokwanisa kutora policy achibhadhara mbijana mbijana pamwedzi, kuitira kuti ramangwana, hatizivi musi kana nguva wazvinoitika, vanosara vasazosara vachinetseka.
Urongwa hwenyu huri kutambirwa sei neveruzhinji? Tichiona kuti vakawanda muchivanhu chedu havadi kukurukura kana kuronga nezverufu rwavo.
Vanhu vari kutambira nyaya iyi zvakanaka zvikuru. Vanhu vese vatinotaura navo kazhinji vanenge vasina kumbofunga nezvazvo kana kuti kumbowana munhu anotaura namadifferent plans aripo namaoptions. Sokutaura kwamuri kuita, vazhinji vedu hatipi nguva yokumboita nhoroondo dzorufu, be it mumhuri dzedu, within families, masangano edu yatinawo, macommunities. Hatina nguva yokugara pasi vanhu vasati vafa. Tinongomira kuti kuite mafuneral, ndopouya mufundisi navamwe vachitaura nezverufu. Asi isusu zvatiri kutaura zvinova zviri kutambirwa navanhu zvakanaka zvikuru, zvokuti nyaya idzi ngadziitike vanhu vasati vafa.